Manera kana kamuri yeZimbabwe ino iStudio 7
tichitefenyura tiri muWashington DC.
Lingali chona njani Zimbabwe omuhle. Le yiStudio 7 ekwethulela indaba ezimqotho ngeZimbabwe.
Sisakaza sise Washington DC.
Manira kana kavatereri tinosangana zvakare manero anhasi uri musi wechitatu chikunguru 19 2017. Makateerera kuStudio 7 nepenyuro yenyaya dziri kuitika muZimbabwe dzamunopiwa neStudio 7 iri muWashington DC. Tinotenda kuti makwanisa kuva nesu muchirongwa chedu chanhasi. Ini ndini Blessing Zulu ndiri muWashington DC ndichiti ezvinoi zviri muchirongwa chedu chanhasi. Bhizinesi remumwe wevatedzeri wemutungamiri weMDC vaElias Mudzuri pamwe nemba yakanzura weMDCT mukuwadzana zvinoparadzwa nevanhu vanonzi nebato reMDC ndevezanuPF. Zimbabwe Electoral Commission yoronga chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvesarudzo dzegore rinouya. Chirongwa cheMine Entra chinotanga mubulawayo vanhukadzi vachikurudzirwa kuita mabasa ezvemigodhi. Chikwata cheZimbabwe Robotics Team chinorwisa zvakasimba mumitambo ye2017 First Global Challenge yakapera muWashington DC neZuro asi chichizokundikana kubudirira zvakanyanya. Iyi ndiyo mimwe yemisoro yenhau dzedu dzanhasi dzichiuya kwamuri dzichibva kuno kuStudio 7 iri muWashington DC. Mhirizhonga ine chekuita nezvematongerwo enyika inonzi yatanga pamberi pesarudzo dzegore rinouya zvichitevera kupiswa kwebhawa remumwe mutevedzeri wemutungamiri weMDC vaElias Mudzuri pamwe nekupwanywa kwaitwa imba yakanzura webato iri mukuwadzana madeko apfuura. Mutoreri wenhau Thomas Chiripasi anotipa nyaya inotevera.
Zvinonzi pane vanhu vanga vachifamba nemotokari dzisina manhamba vasvika vakapwanya mudhuri wepabhawa rainjiniya Mudzuri. Vano vemumwe wevatevedzeri vemutungamiriri weMDC inotungamirwa navaMorgan Tsvangirai vakatora mari nezvimwe zvinwiwa zvanga zviri mubhawa iri vakazosiya varipisa. Mumwe mushandi wepabhawa iri iro riri muna Coventry Road muHarare vatichaona mureva nhema vati vazosara vosvika pabasa bawa iri rave mazimbe chete.
Ya chakaitika panapa ndechekuti pakauya vanhu vanhu ava vakatopasa pagedhi vapasa pagedhi kubva vapinda mukati vakatogura dho vagura dho vachibva vatora mari mafoni mamwe anenge ari mumaswipe vatora mari ndopa vakabva vapeisira vachibva vapisa vachibva vatoenda bat vakatotora doro vakatonwa vari pagedhi ipapa ipoti taona mabhodhori makasio raiti havaitonwa zvisi zvavaita vachibva vapisa vachibva vaenda. Mota yanga iri pangwa neBT50 yanga isina number plate. Tozvataura gadhi akaonawo mota yekuti sei yakutoenda. Tatozove kuma8 chingono zvakatoda chingonzwo pamafoni kunzi apakapiswa pakapiswa. Saka vanhu vanga vaitofungira pamagedzi but asi magedzi nekuti vanhu vakapasa vakapinda vakatora mari dzimwe dzine dzesara imomo vakatora mafoni zvese nedoro vakanwa vachibva vasevapasa vabva vaenda.
Mushandi mukuru wepabhawa iri uye ari hama yava Mudzuri vavengesai Mudzuri vati vanofungidzira kuti kupiswa kwaitwa bhawa iri kunze koda kuedza kunogona kunge kwaitwa nevanhu vezvematongerwo enyika sezvo vaMudzuri avo vaimbova gurukota rinoona nezvemhando dzemoto muhurumende yemubatanidzwa vari mune zvematongerwo enyika.
Inini ndinoona kudaro nokuti chiro anotaura kuti vanenge vambaita sokuona vanoona kuti mota dzacho dzanga dzisina maplates zvinoratidza kuti zvine chekuita nematongerwo enyika.
Studio 7 haina kukwanisa kubata vaMudzuri sezvo nharembozha yavo yanga isiri kubatika. Zvichakadai imba yakanzura weMDCT anomirira ward 38 kukuwadzana vaWilton Njanjasi inonzi yapwanywa mahwindo pamwe nemudhuri usiku nevanhu vanonzi vanga vachifamba nemotokari mbiri dzisina manhamba. VaNjanjasi vaudza Studio 7 kuti zvaitika izvi zvasiya mhuri yavo yakabatira hana mumaoko.
Usiku takarara pakati pousiku tanzwa a big noise just like a bang and they shake out the whole house. So by the time yandamuka ndamuka bva pamubhedha ndobva ndamhanyira mupassage ndichida kuteera kuti ndione kuti chii chiri kuitika. panda ndiri mupassage ndo pandadzwa imba yese ichirokwa ndobva ndadzokera mubedroom angu ndifeke. By that time madzimai wangu anga watomuka vakutodedzera kuti chimbava because vanhu vanga vakurova all over the whole house vechirova mahwindow vana vaku mhanya vechido kumhanya kupinda mukitchen kuti vanzi kuti chii chiri kuitika vaido kutotera kuti chii chiri kuitika ndopavanzwa mahwindo ari kupinda mudzimba maglass mahwindow panes pinda mudzimba. So ndadzokera kuti ndinopfeka mbacha dzangu mumba kuti ndibude vadzimai nokuva usabuda vadzimai vari kuchema vechidaidzira chii for assistance uko vanavo vari kumhanya vechidaidzirawo ndozviri pano.
Vanjanjasi vaenderera mberi vachiti vanhu vapwanya pamba pavo ava vasiya vazvambaradza mumwe mushanda anoshanda usiku achichengeta motokari panzvimbo inochengeteswa motokari usiku nevagari vemunzvimbo yavo vachitiwo vanhu ava vanga vaine pfuti. Vanjanjasi vati semaonero avo hadzizi mbavha asi vanogona kuve vanhu vanoita zvematongerwo enyika sezvo vasina chavatora pazvinhu zviri pamba pavo. Zvichakadai mutauriri weMDCT vaObert Gutu vati zviri pachena kuti kupiswa kwebhawa ravamudzuri pamwe nekupwanywa kwemba yavanjanjasi kwaitwa nevanhu vebato reZANU-PF.
Izvi zvotaridza kuti vanhu ava vanhu vanotonge vachitumwa pachirungu tikangoti yavanonziyo state sponsored banditry nokuti vanhu vakanga vari mumarori maviri vakawanda vanhu vanga vane pfuti. Muno muZimbabwe tinoziva kuti vanhu vanoita mabasa akadai vachiunangisa kuparadza midziyo nemadzimba dzenhengo dzedu dzeMDC vanenge vari vanhu vanenge vari vavengi vedu panyaya dzepolitics. Vavengi vedu panyaya dzepolitics zviri pachena kuti ndevezanupf.
Vagutu vakurudzira mapato ose kuti atsvage rutsigiro murunyararo asingashandise mhirizhonga pamberi pesarudzo dzegore rinouya vachitiwo zvasarira mapurisa kuti aferefete nyaya mbiri idzi asina divi raakarerekera.
Tinotarisira kuti mapurisa vachaferefeta zvino mutsindo, vachaferefeta zvisina kutya mukati, vachaferefeta zviri pachena kuitira kuti nhumbu idzi dzaita basa irori rokutawo zveumhara patsetsetse dzibatwe. Kana dzabatwa ngadziende kumatare edzimhosva.
Hatina kukwanisa kunzwa divi reZANU-PF panyaya iyi kunyange hazvo mutauriri wemapurisa senior assistant commissioner Charity Charamba vachiti mapurisa achiri mubishi kuferefeta nyaya iyi. Matikitivha anga ari pabhawa rapiswa iri pasvika Studio 7 panzvimbo iyi. Zvaitika izvi zvinouyawo mushure mekupiswa kwakaitwa motokari yeboka revechidiki muMDCT kukuwadzana nevanhu vari kufungidzirwa neMDC kuti ndevezanupf. Gurukota rinoona nezvinoitika mukati menyika vaIgnatius Chombo vakati kupiswa kwemotokari yeMDC chinhu chakaitwa nevanhu veMDC. Nekune rumwe rutivi vaJim Kunaka avo vaimbotungamira chikwata chakarerekera kuZANU-PF chinonzi Chipangano vakabuda padande mutande paFacebook vachiti bato ravo rinogona kushandisa mhirizhonga kunhengo dzeMDC pamberi pesarudzo kuti ridzoke mumasimba. Ndakamirira Studio 7 muHarare, ndini Thomas Chiripasi.
Sangano reZimbabwe Electoral Commission kana kuti ZEC richishanda nesangano reUnited Nations Development Program rinoti rave kutanga chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvesarudzo dzegore rinouya uye vanenge vachida kuita basa iri vakasununguka kuuya nezvavanoda kuita muzvirongwa izvi vachikwikwidzana nevamwe. Mapato anopikisa uye masangano anoongorora sarudzo akaita sereZimbabwe Election Support Network neElection Resource Center anoti dzidziso iyi yatononoka kutanga uye vanhu vakawanda munguva yesarudzo vanoratidza kuti vanenge vasina kudzidziswa zvakakwana nezvesarudzo. Masangano aya anotiwo vechidiki vakawanda havasi kuvhota zvichikonzerwawo nenyaya yekuti hapana dzidziso yakakwana nezvekodzero yekuvhota. ZEC inotiwo inoda mari inosvika mamiriyoni mazana maviri nemakumi manomwe nemana emadhora yekuti iite sarudzo dzemuna 2018. mukuzeya nyaya iyi Tabata Sachigaro Wezek amairita makarao
chirongwa icho chichapandano yakati ngati chapare advance kuti taka isa yatinoti tender informal tender mu newspaper kuti avese vanokwanisa kunge vachitibatsira kuti tigadzirise kuti urongwa uyu ufambese ngavatipe mazana ava vainawo vachitiudza kuti vanenge vachida mari kubva kwatiri tishande pamwe chete tichitanga kudzidzisa vanhu kuti urongwa huye hwaakuchitanga zvino
saka vanhu vamunenge muchida apa vanenge vari vachiita basa rei chaizvo
zvakawandisisisa vanogona kuita tumitambo tudiki diki tunoiswa pamatelevision vanogona kuita dzimbo vanogona kugadzira mapamphlets vanogona kugadzira maleaflets chero chavangangofunga kuti ichi chinogona kudzidzisa vanhu mudunhu rega rega ngavauye kwatiri nepfungwa dzavo dzavainadzo chinodzigamuchira
saka ndo chirongwa chamunenge muchishanda neUNDP chipakudzidzisa vanhu
tikushanda neUNDP kuti tigadzirise zvichashandiswa mukudzidzisa vanhu yatingati development of materials
Sachigaro Wezek amairita makarao vari parunare muHarare zvichakadaro sangano recrisis in Zimbabwe coalition rinoti riri kushora zvikuru zviri kuitwa nedare repamusoro resupreme court zvekutadza kupa zvikonzero zvekuramba kutambira nyaya yekuti vanhu vari kunze kwenyika vawaniswe mukana wekuvhota muna 2012 vatavengwa bukaibenyu vakakwidza kudare nyaya yekuti vari kunze kwenyika vatenderwe kuvhota nyaya iyi yakazeiwa nedare muna 2013 uye dare rakaramba kutambira chikumbiro ichi richiti richazopa zvikonzero zvacho mune ramangwana asi kusvika pari zvino kwapera makore mashanu dare harisati rapa zvikonzero zvacho Crisis in Zimbabwe Coalition inoti inotarisira kuti matare asapedze makore akawanda asina kupa zvikonzero zvemitongo yaanenge atura uye kunonoka kwakadai kutyora bumbiro remitemo yenyika zvinopawo kuti vanhu vashaye chivimbo nematare amai makarau vari kushandisa mutongo uyu kutsika madziro panyaya yekuti vari kunze vavhote muna 2018 Gungano reMining Engineering and Transport Expo kana kuti Mine Entra iro rinosanganisa makambani anoita zvezvicherwa nemamwe mabasa anoenderana neizvi ratanga mubulawayo nhasi vanhukadzi vachikurudzirwa kuti vapinde mumabasa kana kuvamba mabhizimisi ane chekuita nezvezvicherwa Mutori wenhau Taurai Shava anoti panyaya inotevera.
Kurudziro yapiwa pamusangano wekutanga wekuzeya mikana ingavepo kuvanhukadzi mumabasa kana mabhizimisi ezvezvicherwa. Mutevedzeri wemukuru weZimbabwe Chamber of Mines, amai Elizabeth Nerwa ndechibanda, vati vanhukadzi vanosangana nezvimhingampinyi zvakasiyana-siyana, zvakafanana nekuoma kwakaita mabasa ane chekuita nezvezvicherwa uye kushaya vanhu vangavabatsira kuti vakwanise kupinda mumabasa aya. Zvatsigirwa nemukuru wesangano reZimbabwe Miners Federation, amai Apolonia Mzverengwi, avo vati madzimai akawanda ave kuda kupindawo mumabhizimisi ezvezvicherwa, asi vanoshaya mari inodiwa kuti vaite izvi.
Zvimhingampinyi zvatinosangana nazvo munyaya dzekuchera, takatarisana nemadzimai. Vazhinji vanokundikana kuti vaunganidze mari dzekuti vagogona kuregista nekuita maEIA reports anodiwa neEMA nekubhadhara macouncils. Saka izvozvo zvinotidzorisira mumashure, asi madzimai edu ari committed munyaya dzekuchera uye vamo vakagona kuti vaunganidze zvinodiwa zvacho kuti vashande. Tiri kuona kuti madzimai ari committed.
Pamusangano uyu pabudawo nyaya yekuti vamwe vanhukadzi vanenge vawana nzvimbo dzekuchera zvicherwa kunyanya goridhe vanosangana nedambudziko rekushungurudzwa nevamwe vanhu vanzi vanenge vachishandisa mazita evakuru vakuru munyaya dzematongerwo enyika senzira yekuvabvisa panzvimbo idzi. Mutevedzeri webazi rezvicherwa vafred moyo vaudza vatapi venhau kuti vange vasingakwanisi kutaura zvakawanda pamusoro penyaya iyi sezvo vange vasati vambonzwa nezvayo. Amai Mzverengu vati zvisinei nezvimhingampinyi zvingavepo, vanhukadzi vanofanirwa kutora mikana iripo yekupinda mumabasa kana mabhizimisi ezvicherwa.
Tiri kukurudzira kuti madzimai apinde mumining sector. Mune maopportunities akawanda, vanogona kunge vachiita zvevalue addition, vabude nefinished product, vanogona kuuya kuzoita mamillers. Nekuwanda kwatakaita countrywide, tiri kutotarisira kuti tinoda mamills akawanda, nekuti vanhu vanofamba madistance akakura kuma 200 kilometers kuti aende kunomira. So tiri kutarisira kuti mamills aiswe kupadyo. Saka vasingadi kuchera vanogona kuita mamillers, vanogona kusupply maconsumables. Asi iko kuchera kwacho chaiko, tiri kukurudzira madzimai kuti vapinde mazviri.
Mzare Barbara Mutambanengwe ndiwo mudzimai wekutanga munyika kuve nekambani inosuka mangoda. Mzare Mutambanengwe avo vati vakashingirira kuenda mberi nekutanga kambani yavo yekinako Diamond Processing zvisinei kuti vaisangana nezvimhingamupinyi zvakawanda vatsinhirawo kuti vanhukadzi vatore mikana yekupinda mumabasa pamwe nemabhizimisi ezvezvicherwa.
Things like mining, long term businesses. Ukazvitanga izvozvi, you expect kuti iwe nevazukuru nevazukuru vavo munge muri in that business. Zvakasiyana ne handisi kushora vanoenda kumabhero kana chi, but mama business ari so short lived. Ndinokurudzira kuti apart from mining, mune other gaps that we can fill. Dzaifiliwa nevarungu dzimwe dzacho dzatatisingatombozivi kuti dzino exist.
Mumwe wevakuru veZimplats vaStanley Segula vati chinhu chinozikanwa kuti vanhukadzi vanoita mabasa avanoita nemazvo nekuda kwekuzvipira. Vakatiwo kambani yavo yakatanga urongwa hwekuwedzera vanhukadzi vanoshanda mukambani iyi pamwe nekubatsira mamwe madzimai kutanga mabhizimisi senzira yekubatsira kusimudzira upenyu hwevanhu vemunharaunda yavanochera chicherwa cheplatinum. Zvichakadaro, vamwe vanhu vane zviratidzwa zvavo pagungano iri vanoti chiitiko ichi icho chinoitwa gore rega rega chinoramba chakavakoshera nekuvapa mukana wekushambadza zvinhu zvavo. Gungano remine entra regore rino nderechimakumi maviri nemaviri kubva zvakatanga kuitwa chirongwa ichi. Makambani anosvika zana nemakumi maviri kusanganisira ekusouth Africa nechina ari kuratidzira pachiitiko chegore rino. Ndakamirira Studio 7 muBulawayo, ndini Taurai Shava.
Makateerera kune penyuro yevanhu yeStudio 7, tiri kutepenyura tiri muWashington DC. Munotibata pa 909 AM, 4930 kana pa 6065 ne 15460 kHz pa shortwave. Tombotarisa zvaitika kune dzimwe nyika. Mutungamiri wehurumende yeIraq vaHaidar al-Abadi vabvuma kuti mauto enyika yavo akatyora kodzero dzevanhu muhondo yekutora zvakare guta reMosul kubva kuchikwata chinopfurikidza mwero cheIslamic State. Asi varamba vakamira nerekuti mhosva idzi dzakaparwa nevamwe vanhu uye vananya kudzipara vacharangwa. VaAbadi vakataura izvi mushure mekutenderera pamadandemutande kwemavhidhiyo airatidza mauto eIraq achikanda nhengo dzeIslamic State dzakabatwa muhondo kubva pamusoro pemumwe mudhuri muMosul vachizodzipfuura uye mitumbi ichisiyiwa iri mugwagwa. Vari kuferefeta kudonha kwendege yemauto muMeima mwedzi wapera kwakaurayiwa vanhu zana nemakumi maviri nevaviri vaive mundege iyi vanoti kusamira zvakanaka kwekunze ndiko kwakakonzera tsaona iyi. Ndege inotakura vanhu iyi yakagadzirwa kuChina uye inonzi Shan Y8200F uye yakatsakatika musi wa7 chikumi murwendo rwayo rwemazuva ose ichibva kuguta reMiek riri kumabvazuva kwakadziva kwamaodzanyemba ichienda kuYangon, guta guru pane ose muMiema. Zvizvarwa zveZimbabwe zvakawanda zvinoshandisa motokari dzazvo kutakura vanhu pasi pekambani yeUber muSouth Africa zvinoti hondo yekurwira vanhu iri pakati pevematekisi ane mita neveUber yave kuita kuti vashaye chouviri. Mumwe vanoshandisa motokari yavo kutakura vanhu pasi pekambani yeUber vaAlois Ndlovu vanoti kunetsana pakati pemapoka maviri aya kwave kuita kuti vakundikane kubhadhara zvikwereti zvemotokari dzavo uyewo kuti vararamise mhuri dzavo. VaNdlovu vanotiwo vazhinji vevatyairi ava vakakwereta dzimotokari dzavari kuzobhadhara mwedzi wega wega. Vanoti vanofungidzira kuti zvikamu makumi mapfumbamwe kubva muzana zvevatyairi vedzimotokari dzeUber zvizvarwa zveZimbabwe. Svondo rino mumwe mutyairi weUber akashaira muchipatara mushure mekunge apiswa neve mateksi aine ane mita mwedzi wapera mushure mekurwira basa nemuvhuro svondo rino. Vakuru veUber muSouth Africa vanonzi vakakumbira kusangana negurukota rinoona nezvemapurisa kuti vaedze kutsvaga nzira dzekumisa mhirizhonga. Pagara paine hondo dzevemichovha muSouth Africa idzo dzinopedzisira dzadeura ropa. Muchikamu chedu chatinoita hurukuro nezvizvarwa zveZimbabwe zviri kunze kwenyika, Jonga Kandemiri weStudio 7 aita hurukuro navandlovu kuti tinzwe zviri kuitika.
Tine masecurity eUber anonzi ndio anotigadha kana tichizotakura vanhu pamaairport pamachichiitetsapa. Of which now masecurity acho anobva amira kurekwene kwatinopindira tichitakura vanhu instead okuti dai vanga vachisvedera patiri kana tichipinda kuzotakura vanhu kana nekukurutsa vanhu. So zvangofana nekuti hatina security. And then nyaya imwe inonesa yokurohwa kwatiri kuita nemamita tesi mamwe atitakura tese vanhu ndomungaje inyaya yenhakiro yejelasi nokuti sometimes vamwe vacho kuti vaqualify paUber Uber inoda vanhu vane certain macriteria anodiwana neUber nokuti zvinochekwa nemafingerprints kuti vakrimina repu vana chii. Saka vamwe vacho vakawanda vakapinda paUber vamwe havana kupinda ndofunga ndo zvinhu zvinovanetsa zvinoita kuti vaite jelasi nazvo. Saka ndosaka tichinetsana navo vanhu ivavo.
Saka muchiri kunetsana here kana kuti zvinhu zvamira mazuvano?
Kunotori nenzvimbo dzatisingapindi. Ini ndikatoona neclient yacho chiri kwesa ndikaona adresi ipapo ndotomukanzura handiendiko. Kana kuti ndichida kuti ndinomutakura ndotomufanirwa kufonera kundomuudza kuti inoudza kuti vobva parodhi yauriyo uende parodhi yakati. So mamwe maclient anenge asingazivi zvekuti kune zvinonetsa nemamwe mavita taxi anobva ati uya uzonditakura pandiri panapa because handigoni kumubva kana usiku zviya zviya haigoni kumubva nokuti kune matsotsi. So zvototinoita ipapo ndinotomukanzura because my safety nesafety yemotikari arset unogona kuti uchinotakura munhu acho munhu acho anofanira kubhadhara maybe R50 moto yako yorohwa nematombo unozobhadhara mari kuti moto iyo igadzire.
Saka chavari kunyanyokurwisira ichi ivo vematexa?
Vari kuti ivo tiri kuvatorera makastoma havasina makastoma.
Imi makachipa here pakuchaja kwamunoita?
Uber yakachipa pakuchaja kwainoita but kuchipa kwayakaita is not that hatisi kuita mari because ndogona kutakura munhu manje ndichida pane certain destination yake ndisati ndamudropa munhu wacho iyeye panobva papinda imwe request pamusoro peuya kuti kune motikari iri kuuya but yakatakura munhu inoziva ichizokutakura manje. Saka ivo vanenge vakamira panzvimbo 1 vakamira client inoburuka maybe pabhazi kana inoburuka patrain. Saka tee tingotakura tichingoenda nzvimbo dzakawanda chete tichingoenda takadaro.
Saka chii chiri kuita kuti vesecurity ava vatye kupindira kana muchinetswa?
Chandiri kuona nyaya iri munomu ndeyekuti munoziva pamabasa esecurity kana une nzara usina wecodrink ukanzi nhii yecodrink nemunhu yaari uri kurwa naye hauzotobatsiri munhu ari kurwisa wacho ndofunga kuti vari kutiwa mari yekuti vavatibatsira yarase.
Makawanda here zvizvarwa zveZimbabwe vanodrivha kuUber?
Ndofunga 90%. Tinongoti motikari dzakasiyana kurinzi kune inonzi Uber X, Uber Black, Uber Van. So now veUber X ndofunga totosvika 5,000 kana 6,000. And then tongoti tese let's make it plus minus 10,000. Ngatingoisa ipapo.
Saka kunetsana kwamuri kuita ukuru kukukanganisai zvakadii kuita basa?
Tiri tokanganisika zvekuti ndokutoti mari yacho iri kutodzika nokuti motikari dzati kufamba nazvo tiri kubhadhara mainstallment. So now kuti uite target yako hauzoiti target yemari yemotikari.
Avo vanga vari mutyairi wetaxi yeUber vaAlois Ndlovu vari parunhare muJohannesburg, South Africa naJonga Kandemiri weStudio 7. Chikwata cheZimbabwe Robotics Team chakauya kuWashington kumakwikwi e2017 First Global Challenge chikarwisa semvumba chakabatana nedzimwe nyika asi pamutambo wekupedzisira Team Zimbabwe iyo yakange ichiita ichirwira ingwe nezvikwata zveIreland neMongolia yakazokundikana nechikwata chenyika nhatu dzinoti Georgia, Romania neBenin pamutambo wakaitwa nezuro izvo zvakasiya Zimbabwe iine mapoints 466. Marvelous Mhlanganya uye anoti panyaya inotevera.
Chikwata cheGeorgia, Romania neBenin chakawana mapoints 122, Team Zimbabwe nevamwe vavo Ireland neMongolia vakawana mapoints 10. Uyu ndiwo waive mutambo wekupedzisira wakapindwa neTeam Zimbabwe mumakwikwi ekutanga nemusi wechikunguru 17 akapera nezuro chikunguru 18. makwikwi aya ayo akaona Team Europe ichienda pamusoro petafura nema points 716 akaunganidza vana vechikoro vanobva kunyika zana nemakumi mashanu nenomwe kuti vaumbe marobots vachibvisa mabhora eblue kubva pane mabhora eyellow vachiisa munzvimbo dzakasiyana siyana munzvimbo dzekutambira mutambo uyu. Vachitaura pakuvharwa zviri pamutemo kwemakwikwi aya nezuro, vechidiki ava vakati kunyangwe havo vasina kubuda zvakanaka pamakwikwi aya, vari kufara kuti vakawana mukana wekukwikwidza nedzimwe nyika dzepasi rose. Zimbabwe yakabuda zvakanaka mune mimwe mitambo yavakatamba vakabatana nedzimwe nyika mumazuva maviri emakwikwi aya, asi haina kuzokwanisa kutora menduru. Zimbabwe yakatora number 56 pamakwikwi aya. Team Zimbabwe yanga iine vadzidzi vechidiki vasere vanoti anotida Ishe Ndachena, Gustav Kativu, Tariro Muzowaka, Gabriel Matemba, Nelson Mujere, tinotenda Ishe Mapondera, gamuchirai nechitima Navimbai Mwaera. Vachitaura mushure mekupetwa kwemakwikwi aya, mumwe wevaikokera chikwata ichi amai Aritha Mare vakati kunyangwe hazvo chikwata cheZimbabwe chakarwadzikana nekusawana menduru, chiri kufara nekusimudzana kwachakaita nedzimwe nyika uye vave nekutarisira mberi kumakwikwi egore rinouya.
Tashika kumapeto kwechirongwa cheFest Global 2017, asi hazviperere ipapo. Manzwa zvichinzi next year kuMexico City takutotanga kuzochigadzirira kuti build a team ichange chinokompita ikoko, uye zvevana vatati nawo vari kudzokera kumusha vachinotaurawo nevamwe vana vasina ngovachikwanisa kupatsira gore rino kuti vange vachidzidzisawo nezverobotics.
Amai Mare vanoti shuwiro yavo ndeyekuti hurumende isimbaradze rubatsiro rwainopa zvikoro nevadzidzi vanoita zvidzidzo zvescience netechnology.
Rudangoti kuhurumende yeZimbabwe yaona vana vachiita zvavanga vachiita, kugona kurimo njere uye nekugona kushanda nevamwe kuripo. Chatiri kukumbira kutsigirwa nehurumende nekutibatsira patinenge tichichema vakurumidze vatinzwa kuti tikwanise kuenderera mberi.
Mukomana wechidiki akange akatakura mureza weZimbabwe pachiitiko ichi Ndachena, uyo anodzidza kuSt George's, anoti chiitiko ichi chakamubata moyo sezvo akaona kukosha kwekumirira nyika yake pamberi penyika dzepasi rose dzaikwikwidzana. Akati kunyangwe zvake akagumbuka nekusakunda, ari kutarisira makwikwi egore rinouya kunyangwe iye asisakwanisi kupinda pamakwikwi aya nekuti anenge akurisa. Munjeri anotsigira izvi.
Ndonzwa kufara nezvataita mucompetition. We did our level best and the team was committed.
Nechitima anoti vasikana vanofanirwa kuita zvidzidzo zvescience netechnology kwete kutyira kure. Izvi zvinotsigirwawo naMwaera. Team Zimbabwe yakavaka robot richange richibatsira mukutsvaga nzira dzekuchenesa mvura yekunwa. Vakatanga mutambo uyu vaDean Kamen vanoti chakakoshera mutambo yerobotics ndechekuti inoda mushandira pamwe pamwe nekudzidzisana kwevadzidzi ava. VaKamen vanoti vakaumba marobots zana nemakumi matanhatu ayo akarwisana mumakundano aya. Vadzidzi vakapinda mumutambo uyu vadzidzi vari kuita zvidzidzo zvescience technology engineering nemathematics kana kuti STEM. Nyika dzemuAfrica dzakatamba zvakanaka dzakaendawo pamusoro petafura dzinosanganisira Benin, Liberia, Nigeria, Mozambique neMali, idzo dzakapinda panyika makumi matatu dzaive pamusoro petafura. Zvikwata zveTeam Europe, Poland neArmenia ndizvo zvakatora nzvimbo nhatu dzepamusoro petafura. Ndakamirira Studio 7 muWashington ndini Marvelous Mhlanganya huye.
Vateereri, musakanganwa kuti muchirongwa chedu cheLive Talk na 8 p.m. tiri kutarisa dambudziko rakatarisana nevatyairi vedzimotokari dziri kushandiswa pasi pekambani yeUber kuSouth Africa. Sezvo nguva yedu yapera rikaitimbotarisa musoro nhau zvakare, bhizinisi rimwe mutedzeri wemutungamiri weMDCT vaElias Mudzuri rinopiswa pamwe nemba yakanzura. Zimbabwe Electoral Commission yoronga chirongwa chekudzidzisa vanhu nezvesarudzo dzegore rinouya. Tabva tasvika kumagumo echirongwa chedu chanhasi. Anokuonika nemufaro ndini wenyu Blessing Zulu. Ndokusiyai mina mutungamiri Nkomo munhau dzeIsindebele.
Sokuyisikhathi sendaba ku VOA Ndebele.
Amachono zisobo siyalambulela kuhlelo lwethu lwezindaba eziphathelane leZimbabwe.
Ku Studio 7, Air Voice of America, sisakaza sise Washington DC.
Hola mugela ku Studio 7 ngolwesithathu mhla ka 19 kuNtulikazi 2017 nguNtungamile Nkomo endabeni zethu lamhlanje.
Ile lapha mina lami njongo sekelwe MTC. Ngingabuza bengicabanga ukuthi maybe yi electrical fault but sembonela phana na ukuthi khona ijurawo. Ngingabona ukuthi no lele imisebenzi yezano PF le.
Kuchiswa isakhiwo sebhizimusi yesiphathamandla seMDCT umnumzana Elias Mutsuri lendlu kakansila waleli bandla ekuwadzana kudlakela olunakanelwa ukuthi ngolwezombusazwe.
Iproblem esifesana layo ukuthi omama sebe ku ground, omama basebenza asilast emili asilani nalabo mama mamana baphiwa bangu 5 kunje bagebhile ukuthi bazathengisa ngapha igolide labo into esingayaziyo. Iproblem esifesana layo besicela ukuthi uhulumende angenele ayesivulela coronation aid.
Umbukiso wezokwemba oyimine entra uqalile kobulawayo lamhlanje. Njalo uZulu weZimbabwe uchayela ihlombe iqembu labantwana besikolo elimele ilizwe kumncintiswano okukhuthaza izifundo ze-science, i-technology, engineering, le-mathematics, owe-First Global Challenge. Zonke lezi ndaba lezinye ziyalandela. Udlakela lwezombusazwe lukhanyaso luqalisile phambilini kokhetho lomnyaka ozayo kulandela ukuchiswa kwesakhiwo sebhizimusi yesiphathamandla seMDCT umnumzana Elias Mutsuri. Kubhidlizwe njalo impahla engena kumakhulu ayisikhombisa emzini kakansila kaward 38 ekuwadzana lamhlanje emadabukakusa. Kuvika uMavis Gama.
Bezithithibele iziphathamandla esebenza kule ndawo yeLuriro Bar ekufikeni kwentatheli zendaba ukuzabona umonakalo. Umqondisi wale ndawo umnumzana Vengesai Mutsuri indodana yomnikazi ulandisa ngokwenzakeleyo.
We were in touch with one of the other guy who was on the duty. He said he saw
sixhumane lomunye wabekade besemsebenzini ngesikhathi lokho kusenzakala. Uthi ubone imota yohlobo lweMazda B50 ebingela nombolo njalo ithwele abantu abedlula abayisithupha.
Kusehlakalo sokubhidlizwa kwempahla emzini kakansela kaward 38 umnumzana Wilton Janjasi ekuwadzana kudilizwe uthango lwejurawall lamafasitela endlu yonke okubiza amakhulu ayisikhombisa amadola ukulungisisa. Ukhansela Janjansi uthi ucabangela ukuba abenzele umonakalo emzini wakhe kungabalandeli bezanu PF akade befuna ukuzamthumba kodwa kwehlula.
If they were thieves, otherwise they could have stolen something.
Ngabe bekungamasela bebezatshontsha yilo bayini. Bebefuna ukungena phakathi endlini. Ngicabangela ukuthi bebefuna ukuthatha mina kumbe ukulimaza omunye umuntu.
Lezi zehlakalo zombili zisolwe kakhulu ngabalandeli beMDCT loZulu jikelele okubalisa umnumzana Jeffias Moyo.
Nga sokukhulunywa kusithiwa khona into zezano izano PF iparty violence ikhona lokho. Ngifikile lapha mina lami njongo sekelwe MTC. Ngingabuza bengicabanga ukuthi maybe yi electrical fault but sembonela phana na ukuthi khona ijurawo. Ngingabona ukuthi no lele imisebenzi yezano PF le.
Umoya ethi kumchayisa ngovalo lokho osekusenzakala engazukuba kuzokuba isima kanjani kusukela khathesi kusiyafika ukhetho luka 2018 udlakela seluqala khathesi.
Aso masela ngoba ukuthiwa khona abantu abangena lapho bathatha imali lotswala baqalisa ukunatha utswala and then abesebechisi lokuzendeka.
Abanini balempahla bobabili baveza ukuba baye bayamangala ngalezi zehlakalo emapholiseni. Imizamo yokukhulumisana namapholisa yehlule ucingo lwesikhulumeli sawo usenior assistant commissioner uNkosikazi Charity Charamba belungasatshelwa. Kwaba ngesifanayo lakunkokheli yeZANU-PF obona ngokuqhutshwa kwenhlelo uDr Ignatius Jombo engadobhi ucingo lwakhe. Lezi zehlakalo zombili ziza ngemva kwezinye njalo ezimbili ezehlele abebandla le-MDCT lapho kutshiswe khona imota yohlangothi lwabasakhulayo kanye lenye indawo kasomabhizimusi yokuzijabulisa ongukhansila laye emzini wekhuwatsana ngabacatshangelwa ukuba ngabeZANU-PF. Ngimele iStudio 7 ngiseHarare, nginguMavis Gama.
Umbukiso wezokwemba ezabo manjinela kanye lezokuthwala kwabantu oyemine entra uqalile kobulawayo lamhlanje. Lombukiso oqoqwe ngabeZimbabwe International Trade Fair ukhangelelwe ukuphela ngolwesihlanu. Abesifazana abaphatheka kubhizimusi lokwemba bakhala ngokuthi bayahlukuluzwa ngabesilisa. Kuvika uNompumelelo Moyo.
Umbukiso walonyaka wezokwemba uqhutshwa phansi kwendikimba ethi Exploring Linkages in the Mining Value Chain, njalo ukhangelele ukuba lemihlangano emithathu ebalisa owe Women in Mining Breakfast Meeting oqhutshwe lamuhla, owe Mine Conference lowenhlanganiso ezibona ngokwemba iZMF Small Scale Miners Conference ubusugqitshwa ngomdlalo wegolf eBulawayo Golf Club. Namhlanje omama abakubhizimusi lokwemba abazange banikeze umsekeli kamphathintambo obona ngezokwemba umnumzana Freddy Moyo ithuba lamazwi okumbambatha bethi bakhathele ngabesilisa abakuhulumende labazimeleyo bebakhuthaza ukuba abaxwayane lomkhuba wokuhlukuluza abesifazana bebathathela imigodi yokwemba ngemva kokuba sebetshale imali. UNkosikazi Shila Sidambe usomabhizimusi uthe into embi eyenzakalayo.
Mina ibizo lami nguShila Sidambe. Into le ayilunganga kakhulu. Umama nguyo ophethe i-economy. So ukuthi umama ahlukuluzwe, hayi asikuthakazeleni.
UViolet Nyoni uthe lenkabazwe kuyafana, omama abakwezokwemba bayathathelwa ngabesilisa ngendlela eziphansi. Lapho imayini ingavalwa udaba selusedale, amapholisa ayaqala ukwemba ebusuku. Luthi udaba lungaphela edale kutholakale kungasela okungenjiwa.
Omama esemayini bayahlukuluzwa sibili. Nxa wangazuzi imayini yabo basephakathi bekugebha sebebuya obaba kumbe ubani basithi wena ngiwobanikazi bemgodi. Sokuba le dispute, ngaba ngathi sekuba le dispute sebesenda amapholisa. Angasenda amapholisa stop operation.
UNkosikazi Mebhu Ndlovu utheba lomgodi eHope Fountain lakho kulodubo amaphepha okuba lemvumo anyamalala eMines Office. Bayagebha baswele ukuthi liyegigwa kuphi igolide, kodwa umphathintambo uMoyo laye uzibonele uhlupho olukhona.
Iproblem esifesana layo ukuthi omama sebeku-ground, omama basebenza, asila stamp mill, asilani, nalabo mama mamani abaphiwa abangu-5. Kunje bagebhile ukuthi bazathengisa ngaphi igolide labo, into esingayaziyo. Iproblem esifesana layo, besicela ukuthi uhulumende angenele ayesivulela Coronation Aid.
Ezokwemba eZimbabwe yizo eziletha imali eningi ezweni. Lisiyatshona ilanga lamhlanje, amankampani afika 120 ebeyenelise ukubukisa. Phakathi kwababukisayo angamachumi ayisithupha lambili ekhulwini 62% asuka eHarare, kuthi angamachumi amathathu ekhulwini 30% asuka koBulawayo, kuthi amanye asuka endaweni ezehlukeneyo zelizwe. Umbukiso walonyaka ogcwele imitshina emikhulu yezokwemba ukhangelelwe ukuvula okusemthethweni ngolwesine kusasa ngumphathintambo obona ngezokwembiwa umnumzana Walter Chidakwa. Ngimele iStudio 7 yoBulawayo, nginguNompumelelo Moyo.
Uzulu weZimbabwe sechayele ihlombe iqembu labantwana besikolo elimele ilizwe kumncintiswano okukhuthaza izifundo zescience, itechnology, engineering lemathematics owe-First Global Challenge ophele izolo eWashington DC khonapha eMelika. Lanxa iqembu leli lingatholanga sicoco, lidlale kuhle kakhulu lanqoba emidlalweni yalo emihlanu phakathi kweyisithupha, njalo liwise amaqembu angamazwe athuthukileyo agoqela eleRussia leleMelika. Phakathi kwamazwe alikhulu elilodwa lamachumi amahlanu lasikhombisa, iZimbabwe iqede umncintiswano lo ilemiklomelo edlula kancane elikhulu i-116, njalo ihlezi kuzinga lamachumi amahlanu lasithupha. Umncintiswano lo ubungokusebenzisa ama-robots ukwehlukanisa okungamabhola okuthize kusiya ngemilayo yomncintiswano. Isiphathamandla senhlanganiso yababalisi iZimta umnumzana Sifiso Ndlovu uthi labo bayaziqhenya kakhulu ngendlela abantwana laba abatshengise ubungcitshi babo ekusebenziseni ama-robots.
Sanda ukuthi sitshayele ihlombe labo bafundi ngomsebenzi omkhulu ongaka wokuphakamisa isizwe kanye betshengisa ubungcitshi, kanti njalo befakaza ubunotho bezemfundo kuleZimbabwe lokuqakatheka kwazo. Sibuye sitshayele ihlombe umphathintambo wezemfundo eziphezulu uJonathan Moyo ngokukhuthaza ukuthi ugatsha lwe-STEM luqhutshekelwe phambili.
UNdlovu ukhuthaze njalo uhulumende ukuthi eqinise izifundo zama-sciences ezikolo, njalo abafundi batholiswe konke abakudingayo. Isizalwane seZimbabwe esihlala khonapha eMelika, umnumzana Muzobanzi Ncube, laye utshayele iqembu leZimbabwe ihlombe.
Sibatshayela impululu kakhulu abantwana baseZimbabwe. They came and shined here in Washington DC. Basirepresenta kuhle kakhulu njengamaZimbabweans. Into abayenzileyo, bafika lapha bawina, badla ama-Americans, ama-Russians. Benze kuhle kakhulu abantwana baseZimbabwe.
NjengoNdlovu, uNcube ukhuthaze uhulumende ukuthi ethuthukise ezemfundo ukuze abantwana baphumelele ezifundweni zama-sciences le-maths.
Siyabona kakhulu ukuthi ngabantwana abakhaliphileyo and i-technology iqakathekile le Mr. Nkomo. Ngani ngoba uyabona ukuthi khathesi in the 21st century everything has just become apps. Yonke into nje singama-apps ukuthi new technology yiyo esenza ukuthi khona impilo zethu zibe ngcono. I-future yethu thina siyithembele kibo bonaba abantwana abafike basishayinela izolo benza into enhle kakhulu emangalisayo lapha e-America. So yibe sibathembileyo ukuthi khona bethuthukise iZimbabwe.
Iqembu leZimbabwe belilabadlali abayisishiyagalombili abavela kuma-high schools achiyeneyo, labaqeqeshi ababili ababalisa uNkosazana Aretha Mare loCharles Matanga. Iqembu elinqobe laqeda lisesiqongweni ngebelimele izwekazi lase-Europe, lona elithole inkezo yegolide. ELePoland liqede lihlezi kuzinga lesibili, njalo lithole isiliva, kwathi ele-Armenia belikuzinga lesithathu njalo lithole ibronze. Ngomnyaka ozayo umncintiswano lo uzakwenzelwa kwele-Mexico. Uzaqhubeka usenzelwa emazweni achiyeneyo eminyakeni elandelayo, njalo silethemba uzafika laseZimbabwe. Live Talk lamhlanje kuhlelo lwezizalwane zeZimbabwe ezihlala kwamanye amazwe. Uhlelo lweDiaspora Forum sixoxa ngokulwisana kwabatshayeli bezimota abathwala uZulu, amateksi kanye le-Uber kwele South Africa. Thumelani i-text message kunombolo ezithi 001-202-465-0318 ukuze silithinte ecingweni lingene kuhlelo. Le Studio 7 esakaza eZimbabwe lisizwa siphuma ngapha eVoice of America eseWashington. Singene kwezivela kwamanyamazwe ngamafitshane. Inhlanganiso ekhankasela ukulondolozwa kwamalungelo oluntu emhlabeni jikelele e-Human Rights Watch ithi sokufunyenwe indawo okwabulawelwa khona abantu edolobheni le-Mosul kwele-Iraq. Lo bunye ubufakazi obuveza ukuthi amasoja kahulumende ayebulala abantu mahlayana ababebaleka impi labe ISIS. Abacubungula ingozi yokuwa kwendizamtshina yakwele Myanmar ebulale abantu abedlula ikhulu 122 abakade bephakathi bathi lingozi yabangelwa kungami kuhle komkhathi ngalelo langa. Indizamtshina le inyamalale ngenyanga edluleyo, abahlengi bazothola izihlephu zayo lezidumbu zindenda elwandle ngemva kweviki. Lamhlanje kohlelo lwethu lwezizalwane zeZimbabwe esihlala kwamanye amazwe, uChris Gande weStudio 7 uxoxelo mnumzana Alois Ndlovu ongumtshayeli wamatekisi e-Uber kwele South Africa kulandela udlakela oluphatheke phakathi kwabatshayeli laba bebanga abantu laba matekisi ale mitshina yamamitha.
Hey, basarise nzima amatekisi amanye lawa basarise nzima impela.
Lina libaningi okunganani abe Uber?
Sibaningi kakhulu ukudlula bona laba amanye amatekisi afika maybe 10,000 sayifika.
Bona abavela eZimbabwe banengi okunganani abayenza umsebenzi we-Uber?
Ngathi nje i-90% ngabasekhaya.
Okay, ungasitshela ukuthi kuyini kahle kahle okwenzakalayo ukwenza ukuthi kube lo kungezwani khona?
Bathi bona ngokusho kwabo sibathathela ama-customer, abasena ama-customer. Since i-Uber yangena laba ama-customer sesawathatha, abasatholi imali kona.
Khona kuliqiniso na?
Akusiyiqiniso ngoba phela i-business yena ine-competition. Yabo. So ama-customer ngeke siwaqedise, siwaqeda kanjani ama-customer abe baningi kangaka? Kwathina nje ubona nje kube kubabhizi ukuthi kuthiwa imoto ziyaze zishela ngalezi Uber zingatholakali. Kuze kuqashe nabo evisi ezinye imoto zama-private kuwukuthi imoto azitholakali. Bona inkinga abanabo, abanayo ukuthi imoto zabo abahamba ngazo asiimoto ezisesimweni sokuthi ama-client angazijabulela, ngoba imoto zabo lezi abahamba ngazo ugcina wena ungumgibeli ubancedisa ngokuyiphusha ukuthi zistarte. Amasasela akhona ufuneka uwakhuphule ngezandla. Yiyo lento eyi-problem kubo. So baba umona nje abanawo.
Usule sikhathi esinganani usenza umsebenzi we-Uber lo?
Senginabo 1 year 6 months.
Sizwa kuthiwa bakhona abanye abangabatshayeli kodwa bengela zimota besebenzela abanye abantu, kanti vele ku-Uber kuyenzakala yini lokho?
Ye, ma ungenayo imoto uyakhona ukusebenzela omunye nawe uzowuphakame. U-Uber kahle kahle ukreator imisebenzi, nabantu abantu abawu-create umsebenzi. Ma unesikhathi esithize Uber kuba lula nawe ukuthi uthole eyakho imoto uzimele wedwa. So ukuze uqale labantu uqala ngokuthi mhlawumbe usebenzele omunye umuntu ulungise zakho izinto.
Manje sizwa kuthiwa khona abanye sebesesaba ukufika kwezinye indawo elisebenzela khona, kuliqiniso yini?
Yebo, kunendawo vele singasafiki kuzo ama railway station nendawo la okuphuzwa khona abantu laba sebeze beqashe laba bantu abangokuthi bayisiphekele nje bayilalele esitaradeni bababhadale leyo mali abazibhadalayo babanikeze nalawo matshe ukuthi masiqhamuka bashaye imoto yakho ngamatshe.
Manje pho sekusebenze kanjani nxa kunje selisebenza lisiya nga?
Nawe sukhetha ukuthi hayi ngifuna ukuya endaweni ezinabelungu kuphela ezinginabantu abamnyama kula engathi kuzosebenzela khona. Kanti kodwa amaclayenti wethu phela agcwele yonke indawo. Kuyafana nokuthi manje noma ungaye ebalungwini bakhona uzofika ulayishe umuntu akusekhona le phakathi akunabantu bona abalwayo. Uthi ufike uyehlise umuntu bahle bakublokhe babambe izivalo zakho bakuthathele nefoni leyosebenza ngayo. Mina sebengithathele amafoni kabili konke.
Umnumzana Alois Ndlovu ngomtshayeli we-Uber ubexoxa ecingweni lo Chris Gande we-Studio 7 eGwele South Africa. Iparlamente yakwele Botswana ikhangelelwe ukuphuma lomthetho oqondisa ukuthi izibotshwa zakwamanye amazwe okugoqela ezeZimbabwe zibuyele ukuyaqedisa ukupika emajele emazweni azo. Kulabe Zimbabwe abedlula amakhulu ayisikhombisa abasemajele akwele Botswana sikhuluma nje. Kubika uMartin Ngwenya.
Umphathintambo wezomvikela kwele Botswana umzana Shokhati ukhayindele ukwethula edalele eParliamente udaba lokuthuthiswa kwabasemajele phakathi kwamazwe alezivumelwano. Idalele eParliamente likhayindelwe ukudlulisa lolu daba lube ngumthetho ozabona amazwe entshintshana izibotshwa zibuyela emajele asemazweni azo omdabu. IZimbabwe kanye leBotswana zaqala ukukhulumisana phezu kwalolu daba emhlanganweni wenziwa iminyaka yonke phakathi kwamazwe omabili oweJoint Commission on Defence and Security owenzelwa eVictoria Falls nyakenye. Ukhathi uke watshela iStudio 7 ngaphambilini ukuthi ukuthuthiswa kwabantu basemajele kwenzelwa ukuthi babe seduze lezihlobo zabo njalo kwehlise isisindo sokugcina izibotshwa kwelinye ilizwe.
Member states talk about those things that they can cooperate on.
Njengamazwi akusadak, singakhulumisana ngendaba ezifana lalezi. Njalo lokhu kwenzela ukuthi wehliswe isisindo kulizwe eligcine izibotshwa. Ukanti kwenzela njalo ukuthi izibotshwa zibe seduze lezihlobo zazo.
Ababale ngezomthetho abafana legqwetha umnumzana uMathintinga ke bathi kweneliseka ukuthi izibotshwa zisuswe kwelinye ilizwe ziyepika kwelinye kodwa kumele ilizwe abakuya kulo lenelise ukwamukela lezi zibotshwa.
They if they do bilateral agreements then it's possible.
Bangenza isivumelwano kweneliseka kodwa kulakho ukuthatha isikhathi eside. Kumele ilizwe lapho okuya khona izibotshwa libe le ndawo eneleyo emajele ukwamukela lezi zibotshwa.
Ngaphansi kwesivumelwano esizangena, izibotshwa kumele zibe ziphuma elizweni elesivumelwano leBotswana ukuthi bathuthiswe babuyele bayiqedisa ukupika kibo. Kulabe Zimbabwe abadlula amakhulu ayisikhombisa abasemajele eBotswana. NginguMartin Ngwenya wendaba zeStudio 7 ngeSavron kwele Botswana.
Kunengi okwenzakala emizini kwabendileyo. Kuyatholakala amantombazana ahlala labo dadewabo abendileyo abagcina bekhanga amadoda ukuthi aye labo emacansini. Le yimbono kamnumzana Ezra Chisospanda umsakazo lodumo ekhuluma kuhlelo lweZimbabwe Today asixoxene elilethulelwa enkundleni yeFacebook. Ngugibs Dube weStudio 7. UEzra uvumelanelo noMathemba Nyathi kanye lomnumzana Bhekisipho Mahlangu ukuthi akulunganga ukuthi osibali bathandane lamadoda abodadewabo. Asizweni bexoxa loGibs Dube weStudio 7 uManyathi usungula lingxoxo.
Isibali sohlale
ali kodwa akuphelele kubeni ngusibala ezihlali usibala osuzuza sokuthiwa sibala kumbandu samabele sibali ini ayi ngokombono wami ngibone ngani akukho right ngoba ngiyabe sengingani angisekhofe usisi wami oshade ngusibali ba usisi angashona maybe nakho angeke ngithi a-represent ngingaya ngidulele usisi abantwana but nakho kuya ngokuthi ngisesimeni esinjani but ngenye indaba nje leyo engaliba nzima yani
baba Mahlangu nanto udaba lapho
into mina engiyibonayo ukuthi usibale kumele ngimhloniphe akumelanga ngidlale duze kwakhe sengathi manje sengingameze ngimenze unkosikazi kumele ngimhloniphe ngoba angifuni ukuxabanisa lo mndeni lo mina umuntu engimlandile ngudade wakho kodwa uma kuthe washona yindaba esingathi yena uma ethanda ukuthi abe nami into omela ayitshela abangakubo lami uma kuthi ngibe khona ukuthi hayi ngingaba lothando laye hayi ukuthi ngimbe vele ngisukele usifade ngimthande ngixabanisa abantu ekhaya hayi yazi impi yabantu abangomama ibuhlungu kakhulu bangabulala lokubulala labantu
ngizokutwake sesilobaba usibanda lapho Ezra Jesus Banda cela uphosele lakho kolapho
kudala siyakwazi ukuthi vele kwakuthiwa usibala wakho umfazi wakho lokho kuyinto nje okusikanyana okukhulunywayo kodwa kwakungafikeli ukuthi umuntu azecine sesiye emacansi nalo kodwa kulezi nsuku usibale wakho uyalamusa ngoba uqala ubamba-ke loko kuthiwa ngamavele ucine sekusenzakalezinye izinto ezingayisiza abantu abaningi bahlala laba kamnako womngabo bagcina bengena ke emacansi kwesikhathi agcine seyeyala udade wabo ethatha lo usibale wakhe kuyenzakala kulezi nsuku kodwa-ke ngomthetho kumbe ngesintu hayi akuvunyelwa kodwa ngesintu lokho enjani ethile omunye ubaba laphana othi nxa umama enganikazali kwakuphiwa nalo usibale wakho ukuthi uhle umthatha kukanti-ke kulabanye laba abazathi kulo sibale bakho labo kumele-ke nxa ebuye emncane kumele umthathe njengomntana akho laye ngoba ukhulele lapha ekhaya abanye behluli bakhulele la yimizwa esembona semuhle kakhulu-ke lo sibale agcinele laye sengowakhe laye
uEzra Chisa Spanda ngumsakazi olodumo lizwe njalo kunkosazana noMathemba Nyathi lo mnumzana Bhekisipho Mahlangu bexoxa lo Gibbs Dube West Studio 7. Kamalume ekwelutshena ingoma esiphiwa ngumehlo kaZulu lidlalate lakhe elitshatsha ke lelo asanda kulethula idlalate lakuqala lakhe lakuqala elomdumo wejazz singake hlukani sikhangele ebezihamba phambili kutshiswa ibhizimusi lesiphathamandla se-MDCT umnumzana Elias Mutsuru kanye lendlu kakansila waleli bandla kwanelokwalamhlanje olivalelisayo nguntungamilinkomo
Siyalibonga ngokulalela kwenu. Asibeke ithuba elifanayo kusasa ku Studio 7
kusukela ngo 7:30 kusiya ku 8:00 ntambama kuhlelo lwezindaba zeZimbabwe.
Tinotenda nekuteerera chirongwa chedu. Teererai zvakare mangwana kubva na 7 p.m. kusvika na 7:30 p.m.
Apo tinokupa inawu muririmi rweshona.
Lilani.
Murara zvakanaka muri yeZimbabwe.